vanhu vari kukoromoka vachiuya koko vakawandiwa zvisingaiti. Trafiki mukatumo kutopinda nemota, pane marodzi akawanda akablokewa mukatumo. Vari kuencourage vanhu kushandisa public transport, mata, chitima chavo nemabhazi anofamba nevanhu. Ndinofanya kunzwisisa kuti ngari kufamba sei. Vanhu veUber neLift neinei ava vanopa transport nemateksi hava vari kuita mari chose. Zvekare in the last 4 or 5 days maprices emahotel anga asvita up. Mahotel rooms anosvita kuma179-150 anga akwira kusvika kuma730-800 a night. Saka panga pane kutaura kwokuti zvinotenderwa here kana kuti price gouging, but it seems inongonzi ima market forces because the demand yacho iri kweizvozvo. And pane vamwewo vane dzimba dziri mumaoutskirts vakatobuda mudzimba dzavo vakaenda kunobhuka kumalodge kana kupi, vari kushandisa dzimba dzavo as a way yekugenerata income by allowing people to kind of use their houses as mabnb.
Tichitarisawo nyaya yezvimwe zvakaita sezvekudya izvi, bekuti panenge pachitambwa mutambo uyu hanzi huku inenge ichidyiwa zvasiyana nepa Thanksgiving pematoke apa.
Kunodyiwa, vanoti kugocha maribs idzo dzichikeni dzinene haa izvozvondo kunofiwa. Nyambo vari kudzimba vanoita mapati avo kunenge kuchidyiwa nekumwiwa zvokuti mangwana iyi pane nyaya pakuti vanhu vauye kumabasa nokuzvikoro. Totoziva kuti haa kana ari maklasi emakuseni ekutanga aya idha vanhu vanenge vachikotsira nebhabharasi imomo vanenge vari mukana ndokunge vatokwanisa kuuya chaiko.
Imimi manga muchitsigira chikwata chipi?
Isusu zvikwata zvedu zvatinotsigira zvakarwiwa kare tiri vemaravens uko kubaltimoreko nemasere kwanza emeya muno muatlantawo ndo vanhu vatatitarisirawo kuti kuda vanopedzisira vasvika mumanhikirikiri imomo. Nokuti last year maFalcons akambomiramirawo akasvika kwokupedzisira ikokoko. Saka but chinongo mutambo unongonakidza chero usiri wenyu, asi kuti nhasi panyaya yemaresults hatizi too concerned, asi zvinhu zvinongonakidzawo kuona vanhu vanotamba gemu yepamusoro.
Asi zviri nyore here kuti muzokwanise kutanga kunzwisisa mutambo wakadai, nekuti kazhinji kakuAfrica uko vakawanda vanenge vachifarirawo nhabvu chaiyo yesoka yedu?
Zvinonzi kana uri murume unongoita zvinoita maromans, mutambo wacho pokutanga unenge usinganyanyi kuunzwisisa usinganakidzwi, asi haa ukapedza ukaita kaviri katatu nevamwe papapa muchiona haa unopedzisira vatopinda vati vakota up muexcitement yacho. Hazvimbodzokeri sure, it's very exciting. Ndinorangarira pane gore rangu rokutanga kuya kuno chaicho ndinakidza maadvertisements aiitwa pakati nekufollowa nekuona zvinenge zvichiita vamwe, ndakati unotopedzisira wabata watoona kuti aishi kuti zvazvinoreva ndokuhwina kwachoko ndokudyiwa. Asi zvinotirora nguva yakati rebei, asi haa chinhu chinokuchinokuibatwa. Asi vechidiki ndo vanotonyanya kukurumidza kubata, nokuti vanobva vachoda kupindawo mutambo wacho vototanga kuutamba kuzvikoro.